Magadi, magadi, kumasura se, masura se, vashamarirwe Studio 7, aiwa, tinofara chaizvo, nenhau dzamunotipa idzi kubva kuAmerica, tinozvifarira chaizvo, munobudisa zvinonge zvakavanzika mukati menyika yedu yeZimbabwe, aiwa, toda kutenda chaiko, kune vavo, varonga, kuda kupemberera vaMugabe, kana kuvarangarira, zvinhu zvakanaka chaizvo izvozvo, vaMugabe, tinototi varangarirwe nekuti vaMugabe zvinhu zvavakaita zvakawanda muZimbabwe zvakanga zvisingashorwi kunangwe zvavo vaita zvaishorwa zvaingovapo nepapo zvasiyana naiko zvino vaMugabe havana kusvitsa pakurerusa nyika yeZimbabwe semarerusirwa yaitwa iko zvino navamunangarwa vaMugabe vachatonga nyika yeZimbabwe yanga iri nyika yaizikamwa kuti kunangwe South Africa madiaspora kana tichinge tange tahlasegwa nemasouth african vaMugabe vaitovhoisa zvokutoti masouth african aitosvika pakuhla kuti hei murume wataura unohlisa vaitobva varega zvavanenge vachiita saka tinoti vaMugabe ngavarangarirwe chaizvo saka mapurisa ngaatendere avo vari kuda kurangarira vaMugabe nekuti zvinhu zvakanaka chaizvo kunangwe zvava vasina kuiswa kuhirosi
pastudio 7 makadiko vashamarari nhavo vanoshandira studio 7 kuti tinzwe mabroadcast enews dzakanaka kudai ini ndine chichemowo inini maererano nemangos ari kushandawo mareserva shuwa mamwe acho ari kubetsera vanhu asi vamwe vacho vari kushandisa vanhu zvine utsotsi zvisikanzwisisiki tokumbirawo kuti vanoongorora vationgororerewo mamwe maNGO nekuti vanhu vanozviuya iti kunyorei mazita nhamba dzechitupa zvese for years mokotorwa zvanyararwa modarozve endi munoswedzwa muripo musina chamadya zvinofumura uye zvinoita kuti vanhu varwisane taimbokumbirawo kuti maNGO aongororwe tapota vanoona nezvazvo pamwe pacho munongonzi uyai tiite project yakadai yemunoona munaiita project iyoyo haina zvainobuditsa asi kunze kwokushandiswa mahara
makadiko pastudio 7 apo vana mukoma hwande munoita basa nebasa ramunobata rinau dzechokwadi dzamunotipa tiri kuno kuchiredzi zvanupiefu kuvhundusira vanhu vari kuvhundusira vanhu ngokuti munokwanisa kuita musangano wenyu vanenge vakutosvika votosvika vototi ichichi zviri kunetsa tokutenderai neinfomeshen yamunotipa yechokwadi
makadi henyu pastudio 7 ndinofara nechikukwazisai mose vashamari vestudio 7 ndinogara kukaroi pane nyaya iri kuitika pano pachikangwe primary pane vanhu vemabhethi vakutorisa mabhethi asi mushure mezvo pane vanhu vesanupf vari kurambidza kutora vakurambidza kutora mabhethi vachinzi ivo ruo TCCC saka ndinokumbira kuti zvinyauye muchipabu reshe vanhu vacho vati kuita izvozvo pane vakadzi vakati wandei asi vatachinya kuziva mazita avo ndiye anonzi peshi neumwe anonzi airport nevanonzi my mother saka ndinokumbira nauye muipabu reshe because pakatoipa pachikangwe primary school inii kutaziparangu hazvitoiti because vazhinji vanondiziva saka ndinotenda kuti nauye ibude pastudio 7 pakaroi pachikangwe primary school
makadini pastudio ndinodawo kutaura mashoko angu panapa ndakanangana nemunhu uyo anonzi Charumbira uyo maitiro ake Charumbira ekuda kumira nezanup f achipomera vachamisa kuti ndo munhu anoita mhirizhonga udofu hwake hwakahuwa nepuo kusadzidza kunomuitisa zvinhu zvakadaro zvinhu zvingani zvaitiwa nezanup f vanhu vari kuurayiwa vari kuabdakta vanhu vachiurayiwa hazvioni zvese izvizvezvo vanoda kupomera cc zvisizvo saka dai kukwekwe dai kuri kuti hapana kumirwa kuti vanhu dzoserai havasi vachamisa wakataura kapai mutauriri wakataura kuti dzoserai chii chaiitika saka isu tisitongorohwa tikangeisa maoko muhomwe tichingorohwa utikwanire Charumbira utikwanire kuti kwanire chaiko chaiko saka tongorohwa isu takangeisa maoko muhomwe unoti kwanzi imiwe zanu munoisa maoko muhomwe mukaisa maoko muhomwe muchishungurudzwa papi imi ndii muri kutoshungurudza opposition party yava Nelson Chamisa muri kuishungurudza imi vanhu vezanup f handizivi kuti makaita sei asi chisingaperi chinoshura matopera matopera ndatenda zvikoro.
Hallo pa Studio 7. Mari kudai vapindira pavashamarari ve Studio 7. Varambe veikona kutipa nhau dzechokwadi. Takashingirira tirimwo, tinotenda President Chamisa nekushingirira kuti handikoni kupinda muhurumende vhoti yevanhu isina kuremekedzwa. Saka dai Mwari apindira, chinangwa chapresident Chamisa chidzadziswe kuti kuvhota kwedu kuremekedzwe. Chetiri kutyira vabereki, vana baba nevana mai, mutemo wedefense force nepolice force, kuti tikasvika pamavhoti mareforma asina kusainwa mutemo wechishanda, tinopera zvokuurayiwa futi. Mwari ngavatiitire zvakanaka.